ndinoona 4th of July riri zuva rakakosha chaizvo kune zvizvarwa zvemunomu zvemuUnited States of America nevamwe vose venyika dziri kunze kweAmerica vanopemberera rusununguko kubva kuhunhapwa hwaibva kunyika yeGreat Britain. Tichitarisa mamiriro akaita nenyaya yetangoti yecolonialism, tinoona kuti inhau yakarambwa nenyika dzakawanda pasi rose. Saka zuva iri rinopembererwa nenhau yekuti vemuno muAmerica vakaramba mitero yavaipiwa neGreat Britain, vasingakwanise kutaurawo pamusoro pezvematongerwo ema-13 colonies aitungamirirwa neGreat Britain. Uno kuMaryland kwandogara yaive one of those 13 colonies. Asi vanga vane yavaitsutsumwa vachitaura kuti ndo inonzi taxation without representation. Zvekare vanga vasingade kuti vange vari pasi peutungamiriri weRoyal Family yeGreat Britain. Saka zvinhu zvakakosha kuti nyika dzose dzive nerusununguko.
Totarisawo iro rusununguko muAmerica, muri kuona vana veAmerica marudzi ose vari kukwanisa here kunge vachiratidza kupembera kwavo nekusununguka kwavo?
Tichitarisa zviri kuitika muAmerica munomu, tiri kuona kuti vana vose vemuAmerica vanobatana panguva imwe. Hationi pane makakatanwa kana kuti pane kudonzerana pamusi iwoyu. Tinoona nekupemberera kwaanoita kwakasiyana-siyana, kungave kuita mafireworks, kuita mafamily reunion, kuita mabarbecue, vachicherechedza. Vanocherechedza vakabatana chaizvo, vachikoshesa zuva iroro. Saka ndinotiwo kune nyika dzakasiyana-siyana dzakawanawo rusununguko zvakafanana kuburikidza neZimbabwe, nyika yedu yechizvarwa, nyika yechipikirwa. Zuva reIndependence 18 April, vanhu vose tinofanira kubatana tigopemberera zuva iroro, tichirangarira magamba parakadeurwa, tichirangarira ushingi hwavakaita kurwisa vapambepfumi.
Zvii zvingadzidzwawo nedzimwe nyika kusanganisirawo Zimbabwe pamusoro pekuremekedzwa kwezuva rekuzvitonga uku? Nokuti tinonzwa vamwewo mune dzimwe nyika kana imo muZimbabwe vanenge vachiti rusununguko rwakauya, asi kana muchifunga makasunungura nyika, isungirirei tonosunungurawo ikoko?
Sekutaura kwandaita, ndichitarisa musi we4th of July, tinoona zvizvarwa zveAmerica zvinobatana. Tinoona zvekare American flag, Star Spangled Banner, yakatekeshera kwose kwose mumadhorobha, mumatunhu munoona Star Spangled Banner yakatekeshera. Saka naizvozvo ndinoti kuZimbabwe, mureza wedu weZimbabwe uyauya une shiri iyaiya yehungwe nemitsara yakasiyana-siyana, orange, green, red, black, inofanira kukosheswa, inofanira kutekeshera nyika yose musi iwoyo, tichicherechedza nyika yedu nendarama yayo nezvizvarwa zvayo, zvekare nemagamba akatirwira, kodzero dzedu akarwira rusununguko kuti Zimbabwe ive pairi pazuva ranhasi, kuve neutongi wechitema zvekare iri mumaoko mechitema, tichiona zvekare ivhu ramo vatema. Saka zvinhu zvinofanira kukosheswa, vanhu vanofanira kubatana. Kunyange vamapato akasiyana-siyana vane miono yakasiyana-siyana panyaya dzematongerwo enyika, pamusi wa18 April, vana vezimbabwe vanofanira kubatana vagocherechedza zuva iroro, vagorikoshesa, vagozvininipisa vari pamureza weZimbabwe.
Ko iyo Amerikawo zvaingadzidzawo kubva kune vamwewo vari kucherechedzawo kuzvitonga kwavo?
America inofanira kudzidza kuzvininipisa. Inofanira kuziva kuti nyika dzose pasi rino dziri kudzidza kubva kune dzimwe nyika. Hapana nyika inokwanisa kudzidzisa vamwe mararamiro, asi tose tiri kudzidza kubva kune dzimwe nyika tichienda zvakadaro.